Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manero kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kurume 24, 2019. Makateerera kustudio 7 nepfunyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Basa rekuendesa chikafu nerubatsiro kune vakawirwa nedambudziko redutu mupengo cyclone Idai kuChimanimani mudunhu reManicaland rononotswa nekuda kwekunonoka kuvhurwa kwemigwagwa yakaparadzwa nemafashamu.
Pari zvino tiri kunyanya kukonzenzeta zvakanyanya nenyaya yechikafu nekuti nzvimbo yedu marodzi mazhinji haachapfuurika, haachafambiki.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muWashington DC muno muAmerica zvinounganidzawo mari yekubatsira vakavirwa nedambudziko redutu mupengo kumusha.
Nhasi vatamba ushe zvanga zvakakosha nhasi ndezvekuti vachipinda pamutambo uyo vanga vatarisira kuti vasakunge kuti vaende kuEgypt, saka vakwanisa kuti vange vachiita izvozvo.
Chikwata chenhabvu chenyika chemawarriors chinobudirira kuenda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations 2019 kuEgypt zvichitevera kurova kwachaita Congo Brazzaville. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Basa rekuendesa chikafu nemishonga kune vakavirwa nedambudziko redutu mupengo cyclone Idai kuChimanimani mudunhu reManicaland rinonzi riri kunonotswa nekuda kwekusamira zvakanaka kwemigwagwa yemudunhu iri iyo yakaparadzwa nemafashamu. Mumiriri weChimanimani East muParamende vari nhengo yeZanu PF vaJoshua Sako vanoti kutaura kudai pane mazirori azere nechikafu nezvimwe zvakaita semishonga asi haasi kukwanisa kupinda muvanhu kuti chikafu chigoverwe nekuda kwekusagadzirwa kwakaitwa migwagwa. Vasako vanoti kunyange hazvo zvikopokopo zviri kubatsira mukutakurwa kwemishonga nechikafu hazvisi kukwanisa kutakura zvinhu zvose zvakawanda pachitariswa uwandu hwevanhu vari kuda rubatsiro. Asi vanoti vanotenda zvikuru vagare vemudunhu mavo, avo vanoti vari kushanda zvakasimba kuvhura migwagwa yakavharwa iyi vachibatana nemamwe mapoka anosanganisira mauto nemapurisa. Vagari vemudunhu iri havasati vabuda munjodzi yemafashamu iyi zvichiteverawo chiziviso chakaitwa nehurumende chekuti vagari vari zasi kwedhamu reManyera kuvhumba vangwarire sezvo chidziro chedhamu iri chichinzi achichina kusimba nekuda kwemvura yakanaya iyi. Kuti tinzwe mamiriro yakaita zvino kuChimanimani ngatinzwe hurukuro yataita navasako.
Pari zvino tiri kunyanya kukonzenzeta zvakanyanya nenyaya yechikafu nekuti nzvimbo yedu marodzi mazhinji haachapfuurika, haachafambiki. Saka tinotenda His Excellency the President vaMnangagwa nekudeclare this event as a national disaster nekuti zvakonzera kuti vakawanda vauye vana veZimbabwe makambani aZimbabwe vauye vachibatsirana nesu kuti vanhu vedu vaone kubatsirwa paground.
Mune huwandu here hwekuti vanhu vawanikwa vafa hwasvika pakadii?
Pari zvino handina namba nekuti inopota ichichinja. Kune mamwe mabodies akawanikwa kungangu zero, zvinonzwa sekuti kwakawanikwa mamwe mabodies maviri. Kukopa tichiri kutsvaga, tine mapurisa ari on the ground vari mubishi kutsvaga kuti tingawana here vanhu vedu. Asi tosvikira kuti vamwe vakatsikirirwa nematombo, vamwe vakaeredzwa nemvura.
Nyaya yange ichimbonetsawo ndeyechikafu kune dzimwe nzvimbo dzakaita sekwana Mutsvangwa nekumwe kwakadaro, vakwanisa here kunge vachiwana rubatsiro?
Chokwadi izvozvi, ndakamira panzvimbo inonzi Silver Stream pane dispatch point pari kusvikira marori. Dambudziko rataita hombe nderekuti marodzi edu anosvika kukopa Mutsvangwa akaeredzwa nemvura. Asi pari zvino tiri kushandisa ndege dzeAirforce nedzimamwe mawewisha dzari kutibatsira kuti chikafu icho chitakurwe chisvike panzvimbo. Ndatobva izvozvi kunzvimbo inonzi muchadziya kukopa ndabva kwaendeswa chikafu, pachikukwa kwakaendeswa chikafu mungangu machongwe nedzimwe nzvimbo dzakawanda. Saka pari zvino tiri kushanda neair listing yechikafu. Tinotova nedatabase saka nzvimbo dzedu zhinji dzichawana chikafu nendege. Asi tongonamatira kuti dai mvura yarega kunaya nhasi. Nekuti tine marori akawanda ari pano paSilver Sands akatoloda chikafu pari zvino. Akangomira kuti rodhi rinobva paLemonkop kusvika paPiko rikavhurika. Tinokwanisa kusvika nzvimbo dzakadai naChata, Ngangu, Machongwe, Chizengo nekuTubari. Tichitenda macommunities edu kubatana kwaakaita nekuti community yekuTubari pari zvino vari kushanda kuvhura rodhi rinobva kuTubari kunobuda kuChizengo. VekwaMutsvangwawo vari kushandawo community kuvhura rodhi rinobva kwaMutsvangwa kunosvika kuChipinge. Kunonzi kuGwendingwe veAllied Timbers vari kuvhurawo rodhi rinobva kuGwendingwe richinosvika paSilver Stream. Ukuwo tine macontractors atsvagwa nehurumende. Tinoda kutenda kuti tina contractor muhombe apiwa basa kuti atotanga kushanda kubva kuWengezi kusvika kuSkyline. Saka tine mufaro kuti at least Ministry of Transport vari kumhanya-mhanya kuidentifya macontractors kuti marodhi iwo agadzirwe chimbi-chimbi. Asi tiri kutsvaga nzira dzatinogona kugadzirisa dzekuti fanosvika chikafu ichocho kuvanhu by road. Nekuti nemawandiro akaita vanhu vedu ndege hatingakwanisi kuti tifidze vanhu vese.
Tinozwawo kuti kune zvikwata zviri kubatsirawo necounselling kana kuti kuedza kutsanangurira vagari kuti vanzwisise dambudziko iri. Zvakamirawo sei munyaya dzecounselling?
Ichokwadi, tine zvikwata zvakawanda, mavolunteers ari on the ground, the community of health, maprivate organizations, maNGOs vari kupinda muvanhu veshuwa vachiita that counselling kune vanhu vedu. Nekuti chiitiko ichi chiitiko chinorwadza. Unongorasikirwa nehama kana kuti nemhuri yese vanhu vakararama. Asi chimwe chinorwadza ndechekuti mamwe mabodies haasati awanikwa. Samunongozivawo kuti kana hama yako usati waiwana unenge usina kugadzikana muhana mako kuti dzimwe nguva mupenyu pakande rimwe dambudziko ratinaro. Asi ini chandoda kungotenda kubatana kwevana veZimbabwe padambudziko ratinaro. Nekuti chero corporate world nenew dispensation yatinayo taona vemabhizinesi vemakambani vachiuya vachitibatsira kusanganisira vana Doves, vana Nyaradzo, vana Coca-Cola, vana Green Fuel, Bitumen World, vana Econet Wireless. So many people have come forward to assist panguva yekutambudzika ikoko. Saka tinoda kuzvitenda kuti vanhu vabatana padambudziko irori.
Pane vamwe Honorable Sako vari kuchema kuti hapana zvikwanisiro kana kuti machinery inokodzera kuti vanhu vange vachishandisa mukununura vanhu zvekuti vari kushandisa maoko, mapiki nemafoshoro. Zvakamira sei?
Ndofunga munonzwisisa kuti nzvimbo yacho yanga isingafambiki. And iko zvino kwangu ndoziva kuti vepolisi vatova on the ground kutanga nezuro chifamba vachiita searching for mabodies. Ichokwadi zvekuti assistance kana iripo yevanogona kubatsira. Asi mapurisa pachawo vakasvika munzvimbo nezuro vakatotanga kubatsira. Asi nzvimbo dzinoda kubatsirwa mukomajonga dzakawanda. Munoziva kubva kuCashel Valley kuenda kunonzi kuHangani kwaChikukwa kubata Martin Ward kuuya kuTubari Childhood kudzika kuenda kuna Namuchadziya Mutsvangwa Nyahode Valley Silver Stream. Nzvimbo yacho yakakurisa. Saka nzvimbo dzinoda kutsvagwa dzacho dzakati wandei. Saka handingati varipo on the ground vanogona kuzvisimudza vega. Asi ndingangokurudzira kuti kana kuine vanoda kubatsira, everyone is welcome kuuya kuti tibatsirane padambudziko ratina.
Vanga vari mumiriri wechimanimani East muparamende vaJoshua Sako vebato reZANU PF vari parunare kwakare kuchimanimani East nestudio 7. Zvichakadaro, zvizvarwa zveZimbabwe zviri mudunhu reWashington DC, muWashington muno muAmerica, nezuro zvakaunganidzawo mari inodarika zviuru zvitanhatu zvemadhora, iyo ichabatsira kune vakavirwa netsaona yecyclone idai. Ngatinzwei hurukuro yataita nemumwe vakaronga mutambo uyu vari nhengo yeBoard reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA, Muzvare Masi Guramatunhu.
Mutambo wakafamba zvakanaka zvikuru. Ambassador wedu waMutembo vakanga varipo. Takanga tine vakuru vemasangano eChurch Apostolic Faith Missions, Wayward in Faith Ministries nevamwe vakangodaro vanga varipo vachitikurudzira. And vanhu vemunharaunda wemuZimbabwe vanga varipo wakati wandei.
Tunazwa otu chinangwa chencha achiriche kuunganiza mari yekuno batira na yoku mori zakawiru wanisa wana cyclone idai. Mungatu za otu maka kwanisa kuunganiza mari ya kadi?
Taka kwanisa kuunganiza mari inopura yo it's close to 6,000 I think. Yes, yes, wana chirungo onza futi mari. Pani zungu mari zaka zowea after. Nizirungo ya saka at this moment we don't know how much but we know kuti it's around $6,000. And zungado kuti ingisha uro kuti vano wakangu watu pa futi mari. Before kumama organizations. Saka imari itori pamsoro ii. Ye ima yangaya diswano ano. Ivi ni uwa wakawo ya wacho nesuru.
Imari imuno tarisa kuzo itumira sei kumuri zakawiru wanesa wana zamuru kudwa kubatira.
Tugu sanda na mkuma Freeman chari. And kuna mkuma Freeman nukua watu reza $72,000. And iruku wende kwa yu ishande ma organization. And makawona sangara online na Presbyterian Church ni wakangudaru. Saka mari iruku wende kwa kuna ma organization are on the ground already working.
Vazhinji vanogona kunge vaine zvimwewo zvavanoda kubatsira nazvo zvisiri mari. Muri kutambira rubatsiro rwakadii?
Pari zvino hatina zvatingati tiri kutambira in terms of kutora zvino tizotumira kumusha. Nekuti takaona kuti isusu kwatiri kunoko tiri kure nekuti tikatora sembatya kuti tiendese kumusha zvinotora nguva yakareba. Asi tikatumira mari vari kumusha vanokwanisa kudi kuti vatenge zvinhu vachiendesa zvino. And this is really immediate. Kuti zvino zvende saka takaona kuti mari ndeyakakodzera asi zvisingarewe kuti izvo hatichasviki papoende kuti maybe tichazoti ngatiendesei zvino kumusha zvino zvatingangokwanisana paine vari kuda vari kuteerera vari kuda kudaro izvozvo kuti tivakonektire zvinhu vachitumira tinokwanisa kudaro
vanga vari Muzvare Masi Guramatunhu vane venhengo yebhodhi reZimbabwe Diaspora Network North America kana kuti ZIDNA sangano revana veZimbabwe vari muno muAmerica vari parunare neStudio 7 vari muMaryland.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 pm mazuva ose pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave pindai muchirongwa chelive talk na 8 pm nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318 namba izi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzira yamanesha mwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano United Nations runoti uwandu hwevanhu vakaurayiwa nedutu mupengo cyclone idai munyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakawirwa nedambudziko iri hwave kudarika mazana manomwe. Sangano iri runoti pavanhu ava vanhu vanodarika mazana mana vakafa muMozambique chete umwe masangano anopa rubatsiro ari kutatarika kubatsira zviuru nezviuru zvevanhu vanoda rubatsiro. Zvizvarwa zvemuThailand zvabvota nhasi musarudzo inonzi inzira yekudzosa utongi hwejekerere asi iri kushoropodzwa sechiitiko chakarongwa nemutungamiri wehurumende vaPrayut Chan-o-cha senzira yekusimbisa masimba avo echiuto muutongi. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa na Mike Hove weStudio 7.
Dino mkamchirai mchirongwa chedu chewe chidiki. Chatino kupakurai sundorega rega. Ini ntini maikove. Na asi mchirongwa tulukwe ndramberi tichikura nyai yedu chumpengo. Yakaru wadunu remasingo uyeze Manicaland. Rikaru anze kare njimbo zakasia nasia na kuMozambique uyeze kuMalawi. Luchumpengo iri rakapunza dzimba dzakawanda. Uyeze rikauraya vanhu vanopfuura mazana maviri nemakumi mashanu mapfumbamwe. 259 kuZimbabwe. KuMozambique, pari zvino hurumende yawe iri kuti pafa vanhu vanodarika mazana mana negumi, 410. Svondo rapera, takanzwa hurumende yavamunangagwa ichiti kutangira musi wa 23 kurume kusvika nhasi musi wa 24 kurume nyika yose ichange ichichema tichirangarira vanhu vakashaya kuZimbabwe vaurayiwa nedutumupengo iri nechirungu vanoti 2 days of mourning. Nhasi muchirongwa ndati ndikupei imi vateereri vestudio 7 mukana wekutaura nemhuri yeZimbabwe muchipa maonero enyu pamusoro pacyclone idai. Muteereri wedu wekutanga ndiJoe Mtisi uyo ari kukapa uko kuCape Town kuSouth Africa.
Nii ndinonziwa Joel Mtizi, ndiri kuBachelor Bridge kumusha, but right now ndiri kuSouth Africa kuCape Town. Ndinorwadziwa zvikuru, but ndinoti nedambudziko ratakawirwa naro iri mwari ndaapindire. Tese tiri kurwadziwa, zvinei kuti ndiani wakashayikirwa, ndiani usina kushayikirwa, but tiri vamwe chete. Mwoyo yedu inorwadza sevanhu vari kuSouth Africa kudai, but kubudikidza ngeiko kesho vanhu tiri kubatsirawo patinokwanisa napo.
Aiwa tinotenda zvikuru vaMtisi. Ngatiendei kune umwewo asina kudoma zita rake asi ari kuNamibia.
Hey, makadiko atape Studio 7. Tiri kuno zvedu kuNamibia uku. Tida kuti nenhamo kumure Zimbabwe. Nekuburikidza nekurasikirwa nehama dzedu dziri kuChipinge nechimanimani. Tichikumbira kuti yei vese ane zvainazvo vedu vengatibetserane pahama dzedu idzi.
Umwewo muteereri wedu ari uko kuNamibia. Zvinofadza zvikuru kuona zvizvarwa zveZimbabwe zviri kumanyika akasiyana-siyana zvichibatsira nenguva dzakadai. Kuno kuAmerica kuna vaFreeman Chari vakatanga GoFundMe padandemutande apo vakaunganidza mari inopfuura $71,500. Madhora ekuAmerica. Mari yavakapuwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika. Ngatienderere mberi nechirongwa. Tinzwewo mumwe muteereri watinaye muchirongwa nhasi.
Ndinonzwa kurwadziwa zvizhinji kurusa nehama dzedu dzakarasikirwa neupenyu kunyika yedu yechibarirwa yekuZimbabwe. Uyezve ndinorwadziwa nevanhu vakaparadzirwa misha. Ndinongochemawo kuti vanhu panogona napo kubatsirawo. Ngatiti ukanzati kanzati kuti vane kubatsirawo hama neshamwari dzakarasikirwawo. Uyezve hurumende yedu ngaikwanisewo kumira chaizvo pakubatsira hama dzedu dzakarasikirwawo nezvunhu uyezve nehama dzedu dzakarasikirwa neupenyu vadzichengetedzewo zvakanaka.
Aiwa tinotenda zvikuru vamazhambe. Nguva ndiyo yadyanana vateereri vedu. Mabva kunzwa kuna vaJoe Mtisi vari uko kuKapa kuCape Town. Tikanzwa zvakare kubva kuna vamazhambe vari uko kuJoburg. Vatanzwa zvakare kuno umwe muteereri wedu asina kudoma zita rake ari kuNamibia. Kana muchida kutumirawo mashoko enyu, titumirei WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Ini pache zvangu ndiri paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3 ndiyo username yangu. Tisatasvika kumagumo echirongwa, ngatimbonzwai kanziyo kagift mahlupeko anzi Cyclone Idai waparadza musha wedu.
Mani mani no chema, Jehovah Marika parara. Nyangwe chipinge no chema, Jehovah Marika parara. Waka uya dutu rinamfura, Yoku paraza misha yedu. Waka uya dutu rinamfura, Yoku paraza zikubo. Yoku uya dutu raichisa,
Aiwa hama dzedu, manzwa kanziyo kagift mashupeko anzi Cyclone Idai waparadza musha wedu. Aiwa kune avo varasikirwa nehama ndinoti nematambudziko, Mwari ave nemi. Tiri kuchema pamwe chete nemi sezvizvarwa zveZimbabwe. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei pachirongwa The Connection nemusi wechipiri. Chirongwa chedu chakanangana nekupurukura nyaya dzinobata vechidiki munyika. Anokuonekai nemufaro. Ini ndini Mike Hove. Bye bye.
Tatina tuenda zukuru Mike. Iyo zino tuenda kuna Prasidis Jeremiah wa Studio 7. Achitiba churongo achezo chitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, uno jipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu. Ganjira ya mchirongo chelucha nasi, apo tinokurukura nesha jitendero chechi Kristu. Arukuku gamchira ya mchirongo ichi ndi Praxedes Jeremiah.
Tino ispasa Faith, wambiwa dengu, zikunu kwa Amerika. Ndinobata ndi ne Faith Compassion House kuno ku America kumushaino ndirutendo Compassion House.
Iri kereke kana kuti isangano.
Singati vanhu vemuno mu America vanosangana parunari. Tonamata pamwe chete because atikwanise kuungana panzvimbo 1. Ndongoti vakanyanya kubata vanhu vekumusha ndo vanonyanya kunamata nesu. Saka tinologa in tonamata pamwe chete. Vanenge vari ku Texas, vamwe vari ku DC, vamwe vari ku Missouri, munyika ino yese America vanhu vanofona tonamata pamwe chete.
Oh, vari ku Zimbabwe.
Oh, vari ku Zimbabwe vanosangana ku Zengeza 4 kwamuchingoma. Vamwe vacho vanoita ma capacity building vachingosangana panzvimbo dzakasiyana siyana nekuti hatisati tave ne church chaiyo yakamira. Saka tina pekuti pakati ndopatinosangana. Tinongosangana panenge pari available nguva iyoyo.
Kumusha kwaita dambudziko remafashamu emvura akakonzerwa necyclone. Idai, pane zvamuri kuitawo here imi seve kuZimbabwe vari muCalifornia?
Kuhongu, nyaya iyi takatoikurukura nezuro, saka tine zvatiri kuita zvatita zvaga kuti vari kumusha vari kutungamira ndanani. Nekuda kwekutiwo takafambirawo vanhu vekuMexico nevemamwe marudzi vanga vari pabhodha vakavirwa nedambudziko. Takabva taisa nyaya yedu yekuZimbabwe mafashamu emvura. Saka tirimo mugwara rekubatsirana nevese vari kubatsira. Zvisiri kuti kunamata chete.
Kurudziroi yamungape kune vekuZimbabwe panguva ino semutendi.
Iye ndiri kuti nini mazuva atakurarama ndowakataurwa mushoko raMwari kuna naMatthew namazuva ekupedzisira hapana unogona kukombera kuti chii chaitika. Saka ndiri kuti nini kune vekuZimbabwe nyika dzose ngatigare takagadzirira zvikuru sei kuregerera. Kana tichishumira toregerera because hauzoti mangwana unofuma uriko here. Toda kutenda kuti vana mai nana baba vakashaya vanga vachitori nemaplani kuti pakupera kwegore ndinenge ndaita izvi. Vamwe baby vaitenda kunotenga nyama yekuti vabike manheru kuti rufu rwakasangana navo. Saka ndiri kuti ngatiregereranei tibatane. Ndonguva yatiri kufanirwa kubatana nekuita chinhu chimwe chete uyezve nekutsvaga Mwari mazuva ese eupenyu hwedu. Iri dambudziko harizi rehurumende chete but idambudziko rekuti machechi ngavapindire varatidze vanhu gwara rekushumira Mwari.
Muri kuzvionawo sei mabasa ari kubatwa neavo vatotanga kare kutumira zvinhu kuunganidza zvinhu zviri kuendeswa ikoko kunzvimbo yakairwirwa nedambudziko iri?
Munamato wedu ndewari kuti vari kugashira nevari kugamuchidzwa vacho vagonewo kutenda kune vavapa. Chechipiri ndechekuti vari kugamuchira ngavasvitse vavimbike. Mwari wavo ambovapa basa iri rekuti vaite basa guru rakadaro achavaropafadza. Ngavavimbite vagove neunyanzvi hwemwari. Tikatarisa mushoko raMwari kuna naSteven vakanga vari kumapoto. Vaiti vari kumapoto ikoko vaibata basa raMwari madhimoni achibuda vanorwara vachiponeswa. Saka ndiri kuti ini kumafundisi kumadhikoni vari kushumira ushumiri hwekupa vanhu hwekugadzika vanhu hwekuviga vanhu. Shumirai neumwari nesimba guru raMwari. Mwari vaonekwe pane zvese zvamuri kuita. Jehovha vanokuitirai nyasha zvakare. Mandimi masarudzwa nedenga kuti musangane nechiitiko chakadai. Saka denga futi riri kuvimba neni nesuwo vari kunze tiri kuvimba neni kuti zvamabvuma kudayira kudaidzwa naMwari panguva yakadai. Mwari vachakuitirai zvakanaka.
Aiwa, nguva dzedu ndodzadyana. Mochitipendera nemunamato.
Baba, tinokutendai neshoko renyu rinotaura kuna Timothy kuti sekutanga ndinorayira kuti vanhu vose vanyengeterere madzimambo navose vari vakuru kuti tigare negariro unokudzwa pakunamata Mwari. Munamato wangu nezara Jesu, kunamatira nyika yedu yeZimbabwe, kunamatira vanotonga, kunamatira makomuniti zvedu nekunamatira church mafundisi edu vari kutungamira nekuviga vanhu. Mwari vaitire zvakanaka muvaropafadzi. Fukutai misodzi yevanochema. Mweya mutsvene tinoti ndimi moga munyaradzi. Nezvita raJesu nyaradzai vana venyu. Nezvita raJesu varopafadzei. Vari kubata basa Mwari kuti vanorwara vasina mishonga yekubva hospital. Mafundisa amapa simba ngavanamatire vanhu vapone nezvita raJesu Kristu. Anamata nekutenda. Amen.
Mange makateerera kuchirongwa apo tinokurukura nezvechitendero cheChikristu. Kave kukuoneka muchirongwa ndiPastor Jeremiah.
Tinotenda Praxidus Jeremiah we Studio 7 pamwe chete nechikwata cheChristlike Choir nekambo katinoshandisa muchirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu. Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chemawarriors chakwanisa kupa vana veZimbabwe mufaro munguva yenyika iri kuchema tsaona yakakonzerwa nedutu mupengo cyclone Idai zvichitevera kubudirira kwachaita kuenda kumafinary emakwikwi e2019 Africa Cup of Nations achaitwa kuEgypt. Zimbabwe yarova Congo Brazzaville 2-0. Ngatinzwei hurukuro yataita nemuongorori wemitambo muzi wetu Adebe.
Nasi vatamba mushe zvanga zvakakosha nasi ndezvekuti vachipinda pamutambo uyo vanga vatarisira kuti vasakunde kuti vaende kuEgypt. Saka vakwanisa kuti vange vachiita izvozvo, a draw kana kuti win ndo yaizokwanisa kuti Zimbabwe inge ichienda kuEgypt. Saka vakwanisa kuti vange vachiita izvozvo zvavakurakidza kuti Zimbabwe yakupedza iri pamusoro pegroup iyoyo, group D, ine 11 points kubva ku6 games. Kuzoti DR Congo yawinawo 1-0 ichirova Liberia. Saka DR Congo vazhinji vanoiziva nekuti DRC yakupedza iri panumber 2, saka ndeimwe yakuenda iyo yapedza ine 9 points. Saka pagroup iroro kwanga kune maWarriors, zvavakurakidza kuti maWarriors ndoo akuenda ari pamusoro pegroup, kozotevera DRC yakupedza iri panumber 2.
Tichitarisa matambiro aita chikwata ichi, munotarisira here kuti chinenge chiine ramangwana rakanaka kumafinary ikoko?
Ndinogona kuti roenda rotamba zvakanaka chikwata chedu chemaWarriors, asi zvakakosha ndezvekuti tinge tichigadzirira mushe mukuenda ikoko. Tonyatsoona kuti tinovatsvagira mari inovabatsira kuti vange vachigadzirira makwikwi eNations Cup ikoko kuEgypt. Tinoona kuti kazhinji kazhinji tinoshaya mari yekuti tinge tichigadzira mushe mushe. Tinogara tine 1 or 2 maproblems anozomuka ipapo. Saka takatarisira kuti kunge kuchitsvagwa vanhu vanogona kubatsira chikwata chemaWarriors, iyezve vanogona kunyatsobatsira mushe mushe makambani emuZimbabwe. Zvinoshamisira kuti unoona kana iye zvino vanga vachienda kunotamba mutambo uyu wakakosha maWarriors. Taona makambani mazhinji achivhunza vanhu maprediction kumaFacebook page awo. Zvinorakidza kuti vanofarira mutambo wenavo. Dai vachikandawo mbichana kumaWarriors vanogona kuti vange vachienderera mberi.
Tanzwa kuti mutambo uyu usati watanga kune munhu wechidzimai atsikirirwawo pakutsikirirana kwaitika pakupinda munhandare akashaya. Icho kwadi here ichi?
Hatisati tanyatsoconfirma, asi zvekurakidza kuti chinhu chaitika ichocho. Iyezve tinoziva kuti kwanga kune maprepaid tickets.
Tinotenda muongorori wemutambo wenhabvu muzi wetu Adebe ari parunhare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Chikwata chenhabvu chemaWarriors chinobudirira kuenda kumakwikwi eAfrica Cup of Nations kuEgypt zvichitevera kurova kwachaita Congo Brazzaville 2-0. Naizvozvo ndokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Gives Dube.
So we see